manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi kuri musi wechitatu ndira 19/2022 makatirira ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC Alliance inoti inovimba kuti nhengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume.
Zimbabwe ichaita mabielections na 2022. Saka kazhinji kacho kwetinozova kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa panorohwa vanhu chatinokurudzira ndechekuti vatapiwe nhau vachengetedzwe uye zvekuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo dzichengetedzwe
sangano revatori venhau rotyira kutyorwa kwekodzero dzevatori venhau munguva dzesarudzo vanhu vasere vakafa nechirwere checovid-19 munyika nezuro Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC MDC Alliance inoti inovimba kuti nhengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume Godwin Mangujka anotipa nyaya inotevera
Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalos Siziva vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzavo dzese dzichakunda nekuti ndizvo zviri kudiwa nevanhu vakavhotera vanhu ava musarudzo dza 2018.
Vando vari kutaura kuti tiva kuchina by-election tiva kuratidza vamanzora nezanupf kuti isusu tichakasarudzana zvokuda kuti vabate basa saka ndonyaya dziri kubuda mumacommunities ndonyaya dziri kubuda kunharaunda dzakasiyana siyana across the country
sachigaro webato iri kumatebeleland north zvakare vaimirira binga north munational assembly vaprince duveko sivanda vaudza studio 7 kuti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa musi wa 26 kurume vati vanhu vakatsamwa zvikuru nekudzingwa kwavakaitwa nekudaro vanoda kugadzirisa nyaya iyi pasarudzo vati ivo nevamwe vavo vese vakadzingwa vachadzokera pazvigaro zvavo muparamende nemakanzuru
maconstituencies ose akatorwa navachamisa mu 2018 ari kudzokera akadaro zvatiri kutarisira kuti tichawedzera nezano kwakadzingwa kana kwakashaika mamembers of parliament ezano isusu edu atori muhomwe taakutoda moo kutorera zano kuratidza kuti 2023 tiri kutora hurumende
vaethridge kureva avo vaimirira epworth vanoti vanotarisira kudzokera kuparamende nekuti veruzhinji kuepworth vanovimba nebato ravo
vanhu kana vachitiona isu sevamiririri vemdc vanoona tihope yakanyanyisa tariro yavo yangova mumdc chet ende vanhu vese kuepworth almost 85% vakatongomirira chete kuti vaise vhoti akangomirira kuti vaise vhoti pachinhu chinongondira mdc iye isusu vamiriri vemdc tiri vanhu vanomirira vanhu
vasizi vavaudza studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzeparamende nemakanzuro adziite zvido zvevanhu uye bato ravo rave nehwaro hwekuona kuti vanhu ava vari kugona basa here kana kuti kwete vati izvi ndizvo zvichashandiswa kuona kuti vanhu ava vomirira bato zvekare here kana kuti kwete musarudzo dza 2023
tunyaya tinotarisa ndeyekuti mamembers of parliament nemacouncillors vachiva machampions ekufambisa zvido zvevanhu mumavirus leadership platform dzavanogara like parliament and a local council board vavanenge vachifambisa nyaya dzedevelopment nyaya dzekuti vamirire makodzero evanhu nekuti No, the central objective ya vaka saru zero kutuwaende kuparlament.
Vanu nguru wa shuma tunge rwenye kwa vaka shumirira, vasi Dix Muradzipamu, vanu tudanu ratoru wane MDC Alliance rakana kachose, uye nengo zebato iri, zichakunda, sezo zakaita muna 2018. Vati hapana chakanyanya kushanduka kubapa nguwa iye.
Sekuna kwangu vatsigiri, nevanu webato uri MDC Alliance, rotunga mbro na wani oso nchamisa, vanu wanu ziziva zwanoda, endevari klie pa kuziziva zwanoda, nevanu wawanoda. Uyeze, hapana shingatazisa vanu ava. Wakadzingwa kuti vadzokereje vashino kukwidza nekukunda mumabai elections atakatasana nawo nekuti vanhu vakambenge vakavasarudza pekutanga ndiyo zvevanhu vachazovavhotera mukati menzvimbo dzavo uye zvevanhu vakanga vane kugunununa kukuru pakudzingwa kwavakanga vakaitwa nava Douglas Ngonzura vachiti avasiriwo vakaita kuti vapinde pazvigaro izvi ndiyo vakavavhotera kuti vapinde saka vanhu ivavo zvakare vachavavhotera kuti vadzokere pazvigaro zvavo
asi vamwewo vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaJoel Mukusha Vati nyaya yemakakatanwa nekurwirana mazita inogona kukanganisa zvipata zveMDC musarudzo.
Makwidzinga akange aitwa mumapoka ezvamatongero venyika okungoti vanotamburana damburana. Vanhu havana kumirirana kuti vadamburane damburane zvozvoro kuti ndozvavaitsvaga. Vaitsvaga kuti utungamiri hunge hwakanaka. Kana yanga yava yekwana Bvanyangu. Vanhu vachangoona kuti zvimwe zvinopedzerei nguva hende yedu zvekune vanenge vakaenda kwakarondeka kuenda vakadaro saka pashaita kudamburirana ipapo nhembe dzichadamburiranwa nokuda kwenyaya iyoyo
mamwe mapato akaita seMDC yavamonzora pamwe nezapu ari kupindawo musarudzo idzi mangwana ZANU PF iri kuita sarudzo dzemaprimary dzekutsvaga vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzemabi elections muna kurume Mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati bato ravo richakunda musarudzo idzi kusanganisira sarudzo dzichaitwa muna 2023 sarudzo dzemuswa 26 kurume ndedzekutsvaga vanhu vachatora zvigaro zvenhengo dzeparamende nemakanzuro akadzinga basa kana kufa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangoja
Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti nemamiriro akaita zvinhu gore rino vatori venhau muZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhak dzine sarudzo vachatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya. Sangano iri ratiwo riri kunedzekana nemashoko akaburitswa neCitizens Lab yekuCanada anoti Zimbabwe, Zambia neBotswana dziri panyika nomwe dzemuAfrica dziri kupomerwa mhosva dzekusora zvisiri pamutemo vanhu vadzo. Dzichishandisa unyanzvi unonzi Circle Spyware. Gore rino, Lesotho neAngola dziri kutarisira kuita sarudzo uye gore rinouya Zimbabwe, Eswatini neMadagascar dzichaendawo kusarudzo. Misa Zimbabwe inoti munguva dzesarudzo hurumende dzinodzika mitemo yekuomesera vatori venhau nevanopikisa. Mukozi yanyaya iyi tabata mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo.
Tochitarisira kuti mudunhu redu nyika zhinji dzichange dzichienda kusarudzo mugore ra 2022 na 2023. Zimbabwe ichaita mabi elections na 2022. Saka kazhinji kacho katinoziva kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa panorohwa vanhu. Chatinokurudzira ndechekuti vatapi venhau vachengetedzwe uye zvekuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo dzichengetedzwe. Tochitarisira zvakare kuti nenguva yatiri kuenda 2022 chii chakamboitika mushure umu. Mushure mugore ra 2021 kwakava nekudzimwa kwemadande mutande.
Zvakaitika kupi izvi muSadak?
Kune nyika nhatu dzemusouthern Africa dzakadzima masaisai. Democratic Republic of Congo muna 2021 munguva yekusarudzwa kwemutungamiri wenyika. Eswatini yakadzima kaviri muna Juni nemuna Oktobha vanhu vachiratidzira kusafara nekutongwa kwamambo. Tochienda zvakare kuZambia yakadzima muna August nguva yesarudzo dzemaelections dzavo. Izvi zvinotiratidza kuti nemaelections atatarisana nawo muna 2022 na 2023 madande mutande ari parumana nzombe. Saizvozvo ngatigare takatarisira nekutora matanho akakosha kuti tinge tichivhika kuti madande mutande aya asavharwa. Tochitarisa kuti mugore ra 2022 tikupinda nemitemo yakagadzirwa kuti icherechedze kana kuti isunge vanotaura nhema mumakotsi nenyaya dzeCovid.
Yakatangira kupi mitemo iyi?
Yakatanga kuiswa nenyika yeSouth Africa muna 2022, mugore iroro Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Zambia, Zimbabwe dzikabatira dzikaisawo mitemo yaZimbabwe ichibva yaenda kumhirisa.
Sei muchiti yakabva yadzikisa gecho?
Nekuti yakaisa chikamu che14 yatinotiyo masendenzi inosvika 20 years muchiere kana ukange wabatwa nemhosva yekutaura zvisizvo nezveCovid-19. Nenyaya dzeOmicron dzikwedzi tinoona kuti mitemo ichawedzera kushandiswa pane kuti ibviswe. Kwozoitawo zvakare chatinoona ndechekuti vatatu venhau nekucherechedzwa kwenhau ndo zvimwe zvakanga zvakakanganiswa zvikurusa nedenda reCovid.
Mukuru wemisa Zimbabwe Vatabani Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatsawo mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaindinesi paradza, avo vanakurirawo vanopikisa nyoka menyu vachiti vanombombunyikidzawo vatori venhau. Asi vanopikisa vanogara vachiti hurumende ndiyo inozivikanwa nemangoromera ichishandisa mapurisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaparadza.
Isusu segovernment seministry of information tiripo pakudzivirira zvakadaro kuona kuti kodzero dzevatori venhau dzachengetedzwa. Saka tichaita misangano nevamwe kunyanya-nyanya vemapoka ezvematongero enyika nemapurisa.
Munenge muchida kuvaudza kuti kudii?
Tivaudze kuti majournalist oro vatori venhau, vatapi venhau, vapiwe mukana yavo yekuti vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa kana kuti pasina kuharaswa pachirungu. Saka tichataura nezvazvo nekuti dzimwe nguva vatori venhau ava vari kumbunyikidzwa neavo vanoita nezvematongerwo enyika kunyanya-nyanya veopposition.
Ko vanopikisa vanotyora sei kodzero dzevatori venhau? Tinonzwa kanguva dzakawanda vanogara vachitiwo hurumende ndo ine mangoromera, vanoita sei?
Vanomboita dzimwe nguva dzavanotandanisa kana kuti vanhu vavo pavanorova vatori venhau. Saka isu seministry toda kuzvigadzirisa izvi kuti zvisaitika.
Munotanga rini?
Kutanga nemabielections ari kuuya muna Machai, tozoona nesarudzo hombe yemageneral elections yegore rinouya. Saka izvozvo zvozvo ini ndakamirira mukuru wangu mai Mutsvangwa, tichazama patinogona napo kuona kuti tataura nevane mamwe mapoka kuitira kuti vatori vedu venhau vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa.
Mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaindinesi paradza vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 427 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 5266, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevanomwe kana kuti 226887. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri negumi nezvishanu zvine mazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 4,215,836. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri nemazana mana ane gumi nevana kana kuti 3,242,414. ukuo vabaiwa nomba yechitatu hawe zuru makumi matatu chinema zana masere ne makumi mana ne mumwe kana kuti 30,841 uwandu uhu unogona kukwira nasi manyeru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nasi. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari muKiev kuUkraine, uko vari kuita hurukuro nevatungamiri venyika iyi murwendo rwavanoti nderwekubatsira kuderedza kusagadzikana kuri munyika iyi zvichitevera kuunganidzwa kwemauto emuRussia pamuganhu wayo. Vanhu gumi vafa muMadagascar zvichitevera kunaisa kwakaita mvura nezuro usiku muguta guru renyika iyi reAntananarivo. Izvi zvaziviswa nebazi rezvemukati menyika. Mvura iyi iri kutarisirwawo kuwedzera zvakanyanya nemusi wechina uye icharamba ichinaya kusvika mukupera kwemwedzi. Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro nava Alec Sandikonda Sakara avo vari muLilongwe guta guru reMalawi, uko vakavhura chitoro chavo chinotengesa zvekuvakisa dzimba. VaSakara vakaberekerwa kuKaroi mudunhu reMashonaland West vakadzidza kwakare kuKaroi nekuChinori. Asi nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika vakazowana mukana wekubuda munyika muna 2005 vachinotsvaga mafuro manyoro kuMalawi. Vanoti zvinhu zvakambotanga zvakavaomera semunhu akanga asiri kwake, asi vakazogadzikana vakakwanisa kuzovhura chitoro chavo icho vanoti chave kuvapawo mari yekuti vakwanisewo kubatsira kubhadharira mari dzechikoro vana vanoshaya vekunharaunda kwavakazvarirwa kuKaroi. Ndatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini muZimbabwe ndakabva mu 2005 kuya kuno kuMalawi, and ezvinezvi ndine 17 years ndi muno Malawi.
Chii chakaita kuti munge muchibva kuZimbabwe muchienda kuMalawi?
Vajonga, ini chakaitika kuti ndive ndiri kuno kuMalawi, matambudziko andaisanganawo muZimbabwe, kushaiwa mabasa, kushaiwa mabhizinesi ekuita. Saka ndizvakaitika kuti inini ndive kuno kuMalawi ndizotsvagawo chouviri.
Masvika kuMalawi, ibasa ripi ramakanokwanisa kunge muchisangana naro kana ramuri kuita?
Basa randiri kuita kuno vajonga kuMalawi, ndakavhura kabhizinesi kangu kehardware. Ndirikutengesa zvinhu zvangu momo, sekutengesa zveplumbing, zveelectrico nezvimwewo zvehardware. So izvo ndizvo zviri kuita kuti mhuri yangu irarame uye ndiwane uchiuviri.
Mune tarisiro here yekuti nerimwe zuva muchawanikwa muchidzokera kuZimbabwe?
Vajonga, tarisiro yekudzoka kuZimbabwe iripo, and ndinofunga zvisingaite kuti ini ndidzokere muZimbabwe. Saka nenyaya yeupfumi hwenyika yedu yeZimbabwe nekumbunyikidzwa kwevanhu kuita mabhizinesi, saka ndinoona zvisingaite kuti tichiita bhizinesi imomo. Saka that's why tiri munomo kuti tichiitaita then mabhizinesi edu then tiita sei, tichivatumidzirawo vanhu vokumusha kwechiuviri. And tarisiro yekudzoka muZimbabwe irimo zvisingaite, and because kuno kwatiri kuno inyika yevaridzi, isi nzvimbo yokuti tinogona kuda sei tinogona vaka musha kunoku, because tinogona kuchenga spendi hurumende yekuno yatitorera futi. That's why kunoku tichingochengetawo tumari tedu kuti nyika yeZimbabwe ikachena manje, kwachadzokera chii muZimbabwe kunoita zvinhu zvedu imomo zvakanakanaka.
Kunyange makabva zvenyu kuZimbabwe, mune zvimwe here zvamuri kuita kuZimbabwe zvingava zvekubatsira kana zvekusimudzira upenyu hwenyu?
Zimbabwe kupane zvakawanda zvandiri kuita, sekubatsira maschool fees evana ikoko nekushaya kwemabasa kuri kuZimbabwe uku. Saka kunoku ndiko kwatiri kukohwa zvinhu kuti tibatsirawo ikoko kuZimbabwe. endi vanhu vakawanda vari kubva muZimbabwe vari kuuya muno Malawi endi nevabatsirawo futi kwatsvagirawo tumabasa nezvimwe nezvimwe kuti ivo vaone chiuviri. Vamboenda kumabasa kure kure vanoita mainterviews, then ini ndinovabatsirawo nematransport nekamari kandiri kuwana kari kashoma. But aiwa tiri kuita zvinhu zvakanaka kuno kuMalawi.
Kune dzimwe nyika zvakaita sekuSouth Africa nekuZambia, tiri kunzwa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvikuru vekuZimbabwe vanenge vasiri kufarirwa nezvizvarwa zvenyika idzodzo. Imi kuMalawi muri kugara sei?
Aiwa kuno kuMalawi tiri kubatwa zvakanaka. Endi Malawi yakasiyana nedzimwe nyika. Malawi inzi vanhu vakanaka endi tinobvumidzwa isusu maZimbabwenzi kuita business redu pese pese, because iwo vakaona isusu vanoona se vaona hama dzavo. Endi shona iyi yatiri kutaura Studio 7 iyi inonzwika pese pese kuno, kutinogona kutaura pese patinoda, even mubhazi tichitaura shona. Endi iseka futi, endi aiwa ivanhu vakanaka Malawienzi, endi tinotenda kuna Mwari kuti Malawi varikutibata zvakanaka.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaAlexander Konda Sakara vari parunare kuLilongwe kuMalawi naJonga Kandemiri weStudio 7. Vabereki vakawanda vanoti varikutambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga iri kupuwa pachena vana vavo vane dambudziko iri. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Momo vaberekava vaBernard Mujei avo vane mwana nemakore 10 nemapfumba mwana chirwere cheshuga vanoti vari kubatsirikana zvakanyanya nemishonga iri kupuwa pachena mwana wavo nesangano reZimbabwe Diabetes Association. Sangano iri kupa mishonga iyi pachena kune avo vane makore asingadarike 25.
Zvakatibatsira chaizvo, zvikuru chaizvo, considering mishonga yacho madziro yari kuita. Zvakatibatsira kuti dai zvaramba zvakadaro, zvabatsirawo ruzhinji rwese rweZimbabwe, because condition yatina nevana iyi inotoda kutobatsirana. Saka ndiri kuona zvichiri kubhenefita zvikuru chevabereki.
Vamujei vanoti mishonga yechirwere ichiri kudhura zvakanyanya kuzvitoro zvemishonga. Vanoti vasati vaona rubatsiro urwu vaitenga mishonga wemadhora 10 pamwedzi nechidimbu, vachiti zvaida mari yakawanda kuti vakwanise kuwanisa mwanakomana wavo mushonga wegore rese.
One bhotoro chinoita kuma 9 chongoita $10 anogona kuchishandisa mwedzi nehafu. Mukada kuti mupese kuti pagore kuti imari inenge yashandiswa ipapapo, tozotenga futi masirinji acho ekubayisaya. Apa vari kupuhwa mushonga wacho nemasirinji acho ekubayisa, saka zvinobva zvatiriritira.
Mumwe mubereki amai Faith Makoni avo vane mwanasikana nemakore 16 ane chirwere cheshuga vaudzawo Studio 7 kuti zvaivaremera zvakanyanya kuwana mari yemishonga.
Hazvatibatsira kozi tangatiita machallenges nekuwana mari tenga mushonga weshuga, nekuti mushonga weshuga uri kudhura.
Vanotungamirira zvirongwa zveZimbabwe Diabetes Association vaSimeon Jamanda vati sangano ravo riri kubatsira vechidiki ava nemishonga nezvinoshandiswa mukuvheneka mamiriro eshuga pachirongwa chavakabatana neInternational Diabetes Federation.
Kubatsira vana vane makore 25 years zvichidzika nemushonga wechirwere cheshuga. Tine urongwa hunonzi Life for a Child hwakauya neinonzi International Diabetes Federation. Urongwa uhu ndehwekuti mwana wese ari muZimbabwe ane makore 25 years zvichidzika basi anofanirwa kuwana mishonga nezvekutestisa shuga pachena. Saka tiri kuzvita izvozvo mukubudikidza nemafamasi ePremier Medical Aid Society. Ndo vatakabatana navo kuti tikwanise kutambidza vanhu zvinhu izvozvo. Saka kune vese vane vana vane 25 years zvichidzika vanorwara nechirwere cheshuga vakasununguka kuuya kuzovanyoresa.
VaJamanda vatiwo vakaona kuti avo vane makore 25 vanenge vasina mari dzekutenga mishonga, nekudaro senzira yekubatsira utano hwakanaka hwevana ava vanovabatsira kusvika pamakore aya avati vanofungidzira kuti munhu anenge okwanisa kuzviriritira.
Saka takaona kuti vana havakwanisi kupinda muhomo
kumwedza vabereki kuti vaende vanotengerwa mushonga kana nguva yekuda kumushonga yakwana. Saka takaona isusu kuti mwana by the age of 25 anenge akura pedza university akusenzera kuti akwanise kuchitengerega mushonga.
Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seitsvo, kuoma mitezo, kudimburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ave bofu. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano gore rapera yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, zvikwata zveZimbabwe zvecricket nenhabvu zvafadza nyika mushure mekukunda mumitambo yazvo iyo yakatambwa neZuro Manheru. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Asi vari kunyanya kufara maChevrons ayo akarova Sri Lanka nemaranzi makumi maviri nemaviri ndokumisa pamangange 1-1 makundano emitambo mitatu ayo ari kuitirwa muSri Lanka macho. Muteveri wechikwata ichi vatichafa mukombwe vanoti zvinodarisa kuona chikwata chenyika chichiita zvakadai.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaratidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Kukunda uku kwapa maChevrons mapoints gumi ekuwedzera pamakumi maviri nemashanu aanga anawo makwikwi ICC World Cup Super League. Zimbabwe yaswetuka Netherlands iyo iri kuramba iri pamapoints makumi maviri nemashanu uyezve yave kuenda pachinhano chegumi nenhatu, Zimbabwe ichienda pagumi nembiri. Izvi zvakauya mushure memaranzi makumi mapfumbamwe nerimwe chete akakandwa naCraig Evin achibatsirwa nemakumi mashanu nemaviri akabva kuna Skander Raza. MaChevrons ave kugadzirira mutambo wavo wokugumisira neSri Lanka uyo uriko nechishanu. Mafaro emaChevrons akasanganawo nekukunda kwemaWarriors ayo akarova Guinea 2-1 mumutambo wavo wokugumisira weAFCON 2021. Asi kukunda uku hakuna kunza manyukunyuku munyika sezvo maWarriors aive abuda kare mumakwikwi aya arohwa neSenegal neMalawi. MaWarriors atove munzira kudzoka kumba kubva kuAFCON uku muchato wezvikwata makumi maviri nezvina uyu usati wapera. Mungororo wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti igaro ziva kuti Zimbabwe vaperekedzi chete vemuchato asi ivo havafe vakachata.
MaWarriors tagara tongozive hedu kuti kubva 2004 patakatsika kuSparks kutunizwa itimu yakafanana nevaperekedzi vemuchato vanongoperekedza chete asi ivo havachati. Chero tikaitana nakambatini ana mashawo munetsi ananiko hatina, hatibudiriri nekuti hatigone kuronga.
Aka kaveke chishanu Zimbabwe ichidzoka kumba nechimbi chimbi dzimwe nyika dzisara dzichikwikwidza kumakundano aya. Akambotora mukombe wePremier Soccer League achibatira Capes United, George Mdiwa anoti zvinhu hazvisi kufamba nekuti Zimbabwe iri kutangira kumusoro kwete kubva pasi sezvinoita dzimwe nyika.
National team haisi yekutora 18 order kubva kucollege kuendesa national team asina kumwe kwatakambomuona achitambira. Izvozvo kuri kubasa redu renhabvu iri kudherera mutambo. Kana uchinzi uri munational team unofanira kunge uri munhu akamboonekwa kwaari kutamba. Unofanira kunge wakatambira maunder 15, maunder 17, maunder 20, maunder 23. Wozoonekwa unzi kwese kuri kuita continuity manje kusvika kuchi kusenior level.
KuAFCON uku Zimbabwe yakarohwa 1-0 neSenegal ikadamburwa 2-1 neMalawi ndokurova Guinea 2-1 nezvibodzwa zvakabva kuna Knowledge Musona nakuda Mahachi. Mitambo yemugroup B yakapera madeko Senegal iri pamusoro iine mapoints mashanu, Malawi neGuinea ndokuita mapoints mana. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.
muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezviri kusangana nezvivarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya nzwa naudze isindelele.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uselo lwetu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 19 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations zendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral forms. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of press.
Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You will understand when I'm a member of parliament.
Okay, that's number one. You got an official sanction from parliament to be here?
I don't need a sanction to be here.
You're an official government business.
I'm not government. No. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. Oh. I'm sorry, I can't.
I'm going to address the government because we have an appointment with you.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, umnumzana Julius Malema, namhlanje wethekelele indawo zokudlela eziseJohannesburg, udaba lokuthi uqhatshwa abaningi abavela kwamanye amazwe. Inani labatholakala bele COVID-19 libikwa lisehla eZimbabwe ngoba ngokutshona kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu edlula amane 427 kuphela yibo abatholakale belegciwane leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibe logatsha oluzimeleyo olulawula ukhetho kungela kungenela kwabezombusazwe. Izixwayiso lezi zethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe kumkhankaso oqhutshwa enkundleni zokuxhumana. Isigodlo lesi sithi njalo uhulumende kufanele avumele amabandla aphikisayo ukuthi akhulume kumaphephandaba afana leThe Herald kanye lemisakazo yeZBC. Sengeze njalo sathi uhulumende kumele engancitshi abasekeli bamabandla aphikisayo ukudla. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasvanda uthi bayavumelana lokukhulunywa yiMelika.
Ama observers previous election eka 2018 babona basebefaka okuthiwa ngama observation besuggesta ukuthi laphana uhambanga kuhle akwenziwe kanje kanje. Yiwumsebenzi wama observers. I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations lendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral reforms. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of press. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of association. Ayatsho futhi ukuthi abantu abarejistwe bonke bancediswe ukuthi bazuze izithupha kwenzela ukuthi bayirejista lama birth certificate. Konke lokhu sikubona ngani izanu PF iyanqaba yenza ama delaying tactics, abafuni ukurejista abantu, abantu abavela eMathebeleland North bahamba almost 300 kilometers basiya register koBulawayo. Yiko ge isibonangani yisikoko la se free and fair and legitimate election processes.
Yebo lithi akube lama reforms kodwa uMongameli Mnangagwa sesamuzwa esithi konke okumele kulungiswe sokwalungiswa akusela lutho oluyaguqulwa oluphathelane lokhetho lithini ngalokho.
Ubaba Mnangagwa uyesaba ukuthi engayenza ukuthiwa i-alignment of the constitution. I-constitution esayenza ngo 2013 ayikalungiswa, ayihambelani le-electoral law. Izinto zonke lezo zithiwa nguMnangagwa sakubhala ku-constitution kodwa akuka-alignwa le-constitution. Yikho ke basebenzisa izinto ezathiwa ngubaba uMgabe loSmith. Singalaleli izinto zikaMnangagwa ngoba uyesaba ngesikhiwa bathi is panicking.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelo ngalezana uPF umnumzana Joseph Chuma yena othi iMelika kumele ingangeneli kundaba zeZimbabwe.
I-embassy yeMelika lapha uyadingisela ukuthi ona kanti kuyini okubangela ukubana bakungenela ukubuswa kwethu lapha kwele Zimbabwe. Bacine befuna ukuba yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili edilayo it's a government in waiting imelele ukubana ingene iqathi. Ama-political reforms akhulunywayo sukela kuqalisile i-new dispensation nale i-Second Republic. We have seen a lot of things zingena kuparlamente, siwabona ama-bills amaningi apha phambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ukubana kuqondiswe kubiswe ama-reforms ona lawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media, they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama-reforms lawa ayiqale abe khona. I know the fact that there was a time when his ABC news crew was turned down event AMTC Alliance. We have we cover, but culture, I don't know what we have to do with the channel.
Mhlawumbe bayazixotsha iintatheli zindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona beMDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story bengela iside the story yabo ngoba bona basevele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa funa intabo iphume kuhle ungayifihli emgodleni ithuthise phandle yikubona iphume ibe semgcekeni khonokhwana yikho kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena sebhala lokhu wena ukhulume lokwaka susithi hayi but mina ngathi kanti wena susithi uhamba njani anti yikho umuntu ongadalela even i-litigation esitaff like that.
Lowo umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Abesifazana abakumabhizimusi acathulayo esabelweni sezansi emaNdebeleni bakhala ngokuswelakala kwemkambo yokuthengisela impahla zabo. Lokhu kuvele emhlanganweni lomphathintambo wezamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni othembise ukulungisisa ingxaki ababhekane lazo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abakade besemhlanganweni namuhla wenzelwe eGwanda badila nxa sebasungula amabhizimusi okuziphilisa lemuli zabo. Lokhu behlangana lengxaki eziningi ezalwa ukuthi bengatholi inzuzo kumabhizimusi abo. Unkosikazi Lusi Hlatshwayo ongumlimi eMatobo ngomunye walabo abaswela imikambo yokuthengisela akulimayo.
Ngoba siyanalizelela ukuthi umumba awunamali izinye ijensi 84-82 cents per kilogram. But ungakombeya ne-importer $4.50 kg. Imakethi yesitshalo laphansi ngingakuncedisa yini?
Omunye njalo umlimi eGwanda unkosikazi Matilda Masiya okhokhela inhlanganiso yabalimi besifazane e-Women in Agriculture yena okhale ngesiphala sesizwe ese-Grain Marketing Board i-GMB ati siyaphuza kuwabhadala.
Sibone besheli ubana izilimo lezi zizabhadalwa within 72 hours, but to our surprise we are not paid today since June.
Unkosikazi Rumbitsayi Ribombo oyeBedbridge yena ogale ngebhanga le-Women's Bank athi libolekisa imali lingachasiseka kuhle ngendlela okuyibisela.
Kwaba lobuhlungu obungathi basizise ubuhlungu ngoba when we were loaning those months abazange basitele into ezimbi, but when we were paying back eyi interest yakhona yayingasahambelani. So kwathi siya kuyukuthi imali lezo zazingasi zingasasisebenzelanga.
Unkosikazi Sithembile Ndlovu umkhokheli wenhlanganiso yabomama bembigo Colebon emthandazo Women in Mining uthi ziningi indubo ababhekane lazo.
Njalo kumayining khathesi mama kulobugebengu obuningi, sesisesaba ubugebengu obuningi. Sicela ukuthi angazi ukuthi singancediswa njani ukuthi sithole i-security.
Umphathintambo obona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luzakhangelisisa lezi ndubo ezibhekane labomama.
Njengabomama in production, I want to thank you ama-products engiwabone laphana mahle kakhulu and selikhulume nge-market omama bavele eBrightbridge. The market for craft is increasing. Sifuna ukuthi lilinke le-National Handcraft Center e-Ministry
e-Alara. Uphinde wathi abathengisela ezitaladeni kumele bayakhele indawo eziqondileyo zokuthengisela ukuze bengahlali begijiniswa ngamapholisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19, abantu abangamakhulu edlula amani 427 batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela u-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asabehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million. Kulaba zinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 30.8 thousand asebehlatshiwe eyesithathu. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa uMnumzana Julius Malema lamhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg e-South Africa esithi ukwenza lokhu ngenhloso yokulungisa udaba lokuthi ziqhatsha abokuza abaningi kulezi zalwane zalelo lizwi. UThuso Khumalo sethulela lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
UMnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela i-Cream Restaurant ese-Mall of Africa e-Midrand. Ekufikeni kwakhe kube lokuxokozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili.
Yes. I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You'll understand when I'm a member of parliament.
Okay, have you got an official sanction from parliament to be here?
I don't need a sanction to be here.
Here an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. Julius, I'm sorry, I can't comment.
Then there is a resident on FN because we have appointment with you.
Umkhokheli we-EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela sithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
They are dividing our people. Because when you are here and you are told people who don't come from here are
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuthi abanengi bemangele. Ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho khathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisoze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi.
I see myself. I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa uMnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azithulele amavoti kuningi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela imisebenzi.
African brothers and sisters,
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa, kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela ezigqatshe abakwamanye amazwe abaningi. Isigcwele imfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-intanethi etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni. Ingcitshi kwezomthetho uNkosikazi Thabisen Dukazana uthi ukungena izitolo lokhu akukho emthethweni kanti futhi kuyingozi.
I think we're already on the verge of xenophobic attacks already.
Lesi senzo silengozi yokubangela ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Kusenjalo umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuthi Mabhena, uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhatshi. Ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki, ukuthi kuyalingana lesibalo leso sabekwa nguhulumende we-South Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye iziphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela, hatshi abokuza. Ingcwethe ecubungula ngezomnotho lezisebenzi zithi abaqatshi yibo labo asebengezelela ukufuthelana kwezalwane zakwele South Africa labokuza, ngoba bethanda ukuqatsha abokuza ngenjongo ezehlukeneyo. Abaqatshi babikwa bethanda ukuqatsha abokuza ukuze babancindezele lokwephula ilungelo lezisebenzi ngokungaziniki iholo elisemthethweni. Kuthi-ke abanye abaqatshi bathi abokuza bayasebenza ukwedlula izalwane zakulelo lizwe eziyabe zithembe ukuvikelwa kwelungelo lazo zinhlanganiso zezisebenzi labomthetho. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Amalunga ebandla leMthakazi Republic Party ayisiyagalolunye amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla kusungulwa ukuthethwa kwecala abaletheswayo elokubangela udlakela. Betshengisela phandle kwenkamba yebulawayo police station ngomnyaka odluleyo besithi badinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo. Bahlala entolongweni yemlondolozi leKhami phose okwenyanga ezimbili andubana bakhululwe ngemali yesambiso eyebheyo. UMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha abamelayo, uthi uMantshi wedlulisele ukuthethwa kwaleli cala ekuqaleni kwenyanga ezayo mhlaka 3 kulandela isicelo sabo sokuthi amapholisa azofakaza kulolu daba.
Okwenzakale namhlanje yilokhu, bekufuze singene iqalise ikhesi i-defense case. Ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona ngokwabo bonabo abetheswa icala ibaze siyakuma le sisho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umtshutshisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane bele cala. Kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabasakazi esifuna ukuthi sibazise besakazele abalaba betheswa icala ama-client ethu. Abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba nzimanyana ukuthi labo abafakazi ngamapholisi. So bekufuza ukuthi siqale sicele imvumo kumtshutshisa ukuthi siqhubekele phambili ngokubana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapholisi asibeze bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client ethu. So ngesizathu sona lesi inkundla isivumela ukubana sipostpone kwenzela ukuthi senelise ukuthi siye ngalaba abantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi besakaze besakazele ama-clients. So ngalokho indaba ipostponwe to mhlaka 3 February.
Icala abeletheswayo lokho lifana yini akukho kuguqukileyo
hayi akukho kuguqukileyo icala lokho liqhubeka la icala leli selifike kodwa kwelinye ibanga ingathi istage eh ngoba ekuqaliseni kwakuyi stage esasibiza ababo abafakazi kathesi sowungaba laba bethethwa icala obana betho bona bekhulume indaba yabo ngamafitshane singathi ngesilungu i-defense yabo
lo mnumzana kwanele Mbongeni Nxumalo omunye wamagqwetha amela amalunga eMthwakazi Republic Party esixoxelayo ekobulawayo Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
Ekwethekeleleni kwakhe kwele Ukraine unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba U.S. Secretary of State Antony Blinken uthi ulethemba lokuthi imizamo yakhe yokwehlisa ufuthelana phakathi kwele-Russia nele-Ukraine izaqhubekela phambili ngokuthula kodwa kuzakuya ngokuthi umongameli Vladimir Putin wele-Russia laye ulesifiso sokukhomisana umlotha na. Ele-Russia lona liyalandula ukuthi yilo eliloqalo njalo lemba phansi nenduku lisithi kalifuni ukuthi ele-Ukraine libe lilunga ele-NATO.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mzuza Mahlangu osebenza endaweni lapho kuthengiswa ukudla kwele South Africa. UMahlangu osebenza labanye abadabuka eZimbabwe eduzane leJohannesburg uthi bakhathazekile kakhulu ngokwenziwa ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters labenhlanganiso e-South Africa First. Yona ixotsha abokuza okuthiwa Kabala maphepha aqondileyo emkambo lezindlini abahlala kuso uMahlangu xoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngalolu daba
according to inkulumo yakhe uMalema yena akasixotshanga azangathi amazimbabwe bene hambe yena uthe ufuna maybe kube 50-50 or ama South Africans ebe maningi so kungaqhubeka kunjalo which means kuzaba le retreatment kuzaba lokugumyelwa kwabanye abantu then sizama ukubasibiza ama-South Africans but akusiyo abantu labantu abafuna ukusebenza ngoba bona ama-South Africans uma besebenza iqiniseni bafuna ukusebenza ngiyabo indlela ama-restaurant ayenza imali ikakhulu ngama-weekends so bona ngama-weekends abasebenzi that's why abelungu engafuni ukubaqhatsha hhayi ukuthi abafuni ukubaqhatsha just because of bona bengavele behambe e-ofini It's rare ukuthi bajike emsebenzi bazojika bebhlotshele ezinye izitori or i-weekend vele abayisebenzi ikati i-weekend eyenza imali
ye siyabona njalo kulalolu hlelo lolo kuthiwa Operation Dudula alethuki ngakho konokho futhi
besikubonele ekudeni lapho esihlala khona thina ngani abakafiki kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngapho siyakubona kugcwele ku-social media la kumabhubhini amaningi siyakubona bakhuluma ngapho kodwa kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngakho ngoba eqinisweni awukho mnandi vele stress sihlale evalweni asimqamba amanga njengamanje asikwazi ukuthi kwenzakalani so sizitshela ukuthi whatever abazakwenza yikho lokhu esizohlangana nakho lathi ngoba sikwazi ukuthi bacabangane sikubonile kuma-social media kunoku bekwenza hlabela ngakho aseyazi ukuthi baplanani ngathi
So lihleli nje kuphela ke alikwazi ukuthi kuhamba njani.
Ah sasihleli kuphela thina sasela njaba whatever wakudube kuzenzakala yini. Eqinisweni.
Sibona khona ukwenzakala ngesikhathi kula khona kokuma special Zimbabwe permits ongalokho lokho kuhlupa futhi. So kini kutshona konke lokho.
Kutsho ukuthi vele impilo yethu ngani izoba nzima eSouth Africa. Ezilungu kungela ukukhulumisana ngoba asizwa ngani kuyakhulumiswana dwa kuyakhulumiswana. Bacabanga ukuthi vele kuzaba nzima bekungcono ama-permit ekhona ngoba iningi lethu iningi labantu bebecatha ngama-special permit lawo but manje ma sengasekho asefaka wonke umuntu enkingeni lawo oyabe uzithule phepha ele-South Africa inkinga izokufaka kuphela ngoba phela awuyazi ukuthi kuzenzakalani mase kunjalo so mase ungazela ama-permit
njalo siyakwazi ukuthi abantu abaningi osebenza labo bala ama-permits wona lawo ngakho ke nxa sekubuya njalo labo malema kuyahlupha lokho akulikhahlameza kakhulu
kuyasikhahlameza kakhulu yingxoxo esibhekane nayo yingxoxo manje vele esikhuluma ngayo ayikho eyinye akasihlukumeza kakhulu sokuhlukumeza kakhulu malema bekungumuntu athethe imthembi kodwa ma esenza so hayi which means asitela back up so mele sizimele sizitshele ukuthi whatever okuzayenzakala yikho
kula abanye yini asebecabanga ukubuyela ekhaya kumbe vele ekhaya lakho akubuyele
hayi kwamanje akula muntu okhuluma ngokubuyela ekhaya abantu bazitshela ukuthi hayi iwafa wafa okufile masikuthiyaphatapo but ukuthi sibuyele ezim ngesinye isitori sebe sikhuluma ngaso unless ma kuyikuthi asisela enye iplani ungasela enye indlela esizophela kuyo nxa usebesingenele laba esihlala khona emafletini yikho esizabona khona ukuthi hayi manje impilo isinzima kodwa bengakela ukuthi ngenela which means besicotha emsebenzini sisaqhubeka sisele e-South Africa ngoba akwenzi sihlele ezimbabwe lakhonzia njengamanje akula msebenzi akula plani vele akubonisi ukuthi kungavuka nje kule kungcono sela sihambelana amanga
bangalixotsha-ke imisebenzi-ke kuyahamba njani khona
sonqinga babudube dala thina thina dala sincinga thina njengabantu leyabuya bomthokazi dala sihlupheka kakhulu sisancinga sizohlanganisa ayikho into esingayenza unless ma sokunzima nzima wathi azokunzima nzima ike sizohamba funa hayi nothi manje sase-eli bamthebo asiunqamelana amanga yebo sihlalele evaleni but sase-eli ukuthi sicabanga ukubuyela ezima to eli
ye phosela ukugcina amahlako
hayi mina ngikuthoyo kuphela ukuthi hayi uNkulunkulu nguyazi abafowethu kwena abayenza kota abakhulanayo kodwa uNkulunkulu nguyazi asazi bazogcina ngani but thina ukubuyela ekhaya njengamanje hayi into engekhoyo vele asicabange asiunqamelana amanga hayi angikezwa vele abantu abacabanga ukubuyela ekhaya siyasiza sida amazimbabweni imoli yonke le ngisebenza futhi namazimbabweni hayi yibo bodwa yibo bodwa yithi sodwa asiunqamelana amanga hayi sizabona ngakho ukuthi bazayenzani
lo mnumzana Nhlanhla Nzuza Mahlangu osebenza endaweni yokuthengiswa khona ukudla ubexoxa lo Kips Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo olwesibili olwedluleyo lube lusuku oluhle kakhulu kwezemidlalo kwele Zimbabwe njengoba amaqembu amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo enqobile kumidlalo yawo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Chevrons linqobe leSri Lanka ngamaranzi angama-22 emdlalweni wesibili wohlobo lwe-One Day International. Le midlalo isetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uthi bajabule kakhulu ngokunqoba kwabo loba yena engasayenelisanga ukufikisa amaranzi alikhulu.
Khona kuyadanisa ukuthi kusele kancane ukuthi ngitshaye amaranzi alikhulu kodwa kuqakathekileyo yikuthola amaranzi aphathise iqembu sisebenze kanzima ukuthi siwathole amaranzi kodwa kusiphathisile ukuthi uRegis uqale kuhle okwenze kwaba lula kimi loShon njalo sonke nje esitshaye ibhola sidlale kakuhle kokuthi akumangalisi kumdlalo wesithathu ozayo ozaba khona omunye wethu uzachaya amaranzi alikhulu.
Wevin ukhitshwe esechaye amaranzi angama-21 lanye 91. Iqembu leZimbabwe lithole imiklomelo eyi-10 ngokunqoba elikwenze ngolwesibili njalo lawa maqembu azadibana njalo ngolwesihlanu emdlalweni wesithathu wona uzehlukanisa elinqobileyo lelinqotshiweyo njengoba kumdlalo wakuqala eleSri Lanka linqobe nge-5 wickets. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Warriors limangalise abalandeli bomdlalo wenguqu ngokunqoba elikwenze eleGuinea nge-2-1 emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikagroup B kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseCameroon. Wawucubungula ezemidlalo uWashington Sbanda uthi iqembu leZimbabwe belingeke liphange liphelelwe ngumphako ngabe abaqeqeshi bebekhetha kuhle abadlali.
Mina ngokubona kwami ngibona ngani-ke umqeqeshi onguye kade ethungamela iqembu leli uNomen Mabheza bekufanele enze ngcono ikakhulu kubadlali abanye sibabone bedlala emdlalweni. emdlalweni wegini abanjengabo Kudama Hachi labo Zemura ngabadlali abalohlonzi njalo ngabadlali abagijimayo esikhangela ukubana ke ngabe baphiwa amathuba emdlalweni lesemuva bese ngenza ngcono.
Iqembu leZimbabwe liphuthe imidlalo yalo ihlezi emsileni wengalani yeswaya sika Group B lilemiklomelo emithathu ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyange leSenegal emdlalweni walo wakuqala, kwathi kwesibili linqotshwe nge-2 ka-1 ngeleMalawi. Kolunye udaba olumelana leqembu elimela ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wehockey linqobele Uganda nge-5 kanya emdlalweni walo wesibili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseGhana. Emdlalweni walo wokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3 kanyange leSouth Africa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikapool A ndawonye leSouth Africa, iNamibia kanye leUganda. Kusibaya sikapool B kuleZambia, iNigeria, iKenya kanye leGhana. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi